Zefania, chitsauko chokutanga. Shoko raJehovha rakasvika kuna Zefania mwanakomana waKushi, mwanakomana waGedharia, mwanakomana waAmaria, mwanakomana waHezekia, pamazuva okutonga kwaJosia mwanakomana waAmoni mambo weJudha, richiti: Ndichatsvaira zvose kubva pamusoro penyika, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndichatsvaira zvose vanhu nemhuka, ndichatsvaira shiri dzedenga nehove dzegungwa. Vakaipa vachasara nemirwi yamarara chete, kana ndabvisa munhu pamusoro penyika, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndichatambanudza ruoko rwangu kuti ndirwise Judha, uye ndicharwisa vose vanogara muJerusarema. Ndichaparadza kubva panzvimbo ino vose vakasara vaBhaari, mazita avaprista vechihedheni vanonamata zvifananidzo, vaya vanopfugama pamusoro pedzimba kuti vanamate nyeredzi dzedenga, vaya vanopfugama vachipika naJehovha uye vanopikawo naMoreki, vaya vanotsauka kubva pakutevera Jehovha uye vasingatsvaki Jehovha kana kubvunza kwaari. Nyararai pamberi paIshe Jehovha, nokuti zuva raJehovha rava pedyo. Jehovha agadzirira chibayiro, akavaita vatsvene vaya vaakakoka. Pazuva rechibayiro chaJehovha ndicharova machinda navanakomana vamambo navaya vose vakapfeka nguo dzavatorwa. Pazuva iro ndicharova vose vanonyenyeredza kuti vasatsika paburiro, vanozadza temberi yavamwari vavo nechisimba nounyengeri. Pazuva iro, ndizvo zvinotaura Jehovha, kuchema kuchanzwika kubva kusuo rehove, kuungudza kubva kurutivi rutsva rweguta, nokukoromoka kukuru kubva kuzvikomo. Ungudzai, imi munogara munharaunda yomusika. Vashambadzi venyu vose vachaparadzwa, vose vanotengesa nesirivha vachaparadzwa. Panguva iyoyo ndichanzvera Jerusarema nomwenje, uye ndicharanga vaya vagere zvavo vakaita sewaini yakasiyiwa mumasese ayo, vanofunga kuti Jehovha hapana zvaangaita zvakanaka kana zvakaipa. Upfumi hwavo huchapambwa, dzimba dzavo dzichaputswa. Vachavaka dzimba asi havangagari madziri, vachasima minda yemizambiringa asi havanganwi waini yacho. Zuva guru raJehovha rava pedyo pedyo, uye riri kuuya nokukurumidza. Teererai kuchema pazuva raJehovha, kucharwadza kuchema kwemhere. Ipapo zuva iro richava rokutsamwa, zuva rokudzungaira nokumanikidzwa, zuva rokutambudzika nokuparadzwa, zuva rerima nokusuwa, zuva ramakore nezarima, zuva rehwamanda nemhere yehondo, yokurwisa maguta akakomberedzwa namasvingo nokurwisa shongwe dzomumakona. Ndichauyisa kudzungaira pavanhu, uye vachafamba samapofu, nokuti vakatadzira Jehovha. Ropa ravo richadururwa seguruva, uye nyama yavo sendove. Sirivha yavo kana goridhe ravo hazvingagoni kuvaponesa pazuva rokutsamwa kwaJehovha. Mumoto wegodo rake nyika yose ichaparadzwa, nokuti achauyisa magumo pakarepo kuna vose vanogara panyika.